Vanhu ava vanoti vari pamudyandi gere asi hapana mari yavari kuwana kubva kulocal authorities pension fund iyo inobata mari dzemudyandi gere dzevashandi vekanzo. Nepamusana pekushaya mari dzavo, vanhu ava vari kutadza kubhadhara mari dzemvura nemimwe mitero izvo zviri kuzopedzisira vavharirwa mvura nekanzo. Mumwe wevanhu ava vadenis mupezeni vanoti kusawana mari yavo zviri kuvatadzisa kuronga upenyu hwavo zvakanaka. Vamupedzeni vanoti kwakatomboya vanotevera zvikwereti zvekanzuru vachida kuti vabhadhare mari iyi asi ivo vasina mari yepamudyandi gere yavari pihwa.
Pakuya matsamba emadebt collectors vachiti vada kuti tizotora maproperties edu nekuti hatizibhadhara mari. Hatikuita here ikoko kuti takasenzera city council kubvira 1981 kuti city council kusvika 2014 pasina chasenzwa chakai pachakarambaita mubasa. Asi mari haibvuya. Saka ndio chimwe chichemo chacho chatikudawo izvozvo chibatsirwawo. ADPF kwacho takaenda ikoko kunonzwa mumwe munhu achiti ndakapiwa mari yangu mumwe achiti handa kupiwa. Kushamaa kuti vaya vanopa chirudzii selective zvidarozvo. Ndiye kunasa na kuzimasivu servants mara yao kana juu inongo ya mso wacho wanege juu wacho yo.
Mumwe mugari wa Amsterdam Needs vanoti kanzuru ya Harare yakachora kodzero dzavo nokuti vakasiswa basa vasvitsa makore makumi matanhatu chete. Asi mutemo uchiti munhu anoenda pamudyandi gere kana asvitsa makore makumi matanhatu nemashanu.
Patakaenda ikoko ndakatora gweta rangu rakanzi we don't look back, we look forward. Ndine chitamba yaichi chechatsvisuroiyo chavakazverze vati pazakapinda chese chakapinda pane instrument ye65 nobva vachinja to get rid of us ende zvinhu izvozvo zvinenge zvanga zviri political mukati bcause makansela emdc nemaworkers vaitimirira veworkers union havana kuya kunesu vashanu kuti vachivhutaure kuti ndiro zvamira zvikangorekana zvatongopasiswa ikoko vati taibatirwa mari papeisi which is very unfair. Macity fathers ndeemdc.
Kubva zvavaendeswa pamudyandi gere vaIgnatius Sanika vanotiwo vakapihwa kachidimbu kemari yavo kuitira kuti vanorapwa tsviyo asi mari iyi haina kuuya nyore.
Ini vakati pamhichana teni ndatoenda nenyaya yehurwere because inini ndakadhivhopa epleti ndiri pabasa ipapa saka ndakatozonyorerwa tsamba nadokta kuti ndiende. Saka ndakaramba tichipusha tete kwakundipamhichana iyoyo isiri kukwana yakatozopera nokuti mapirisi matabhureti nekwandanga ndaadvisedwa nadokta wangu kuti ndiende ndakatabva ndatadza. Saka iye zvino mari yangu yavakasara nayo neiyo iye pamwedzi vatoone chikwereti kwandiri nokuti vangadai vakatanga kundipa kare February of ivo vakati vakaweka nefebruaryvanofanira kutanga kundipa mari yangu idonno doringa chizvinoita svino.
Mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme vanoti mari yevashandi yakabatwa kare neLAPF nokudaro kanzuru haina chikwereti navo asi vanobvuma kuti kanzuru ine chikwereti kuLAPF chemari yevashandi vachiri pabasa. Meya weHarare vaHebert Gomba vanoti LAPF ndiyo inofanira kudzekesera vanhu ava kuti chii chiri kuitika pamari dzavo nokuti mari yavo iri kutobereka iri ikoko kwete kukanzuru. Asi mukuru welocal authorities pension fund vaCharles Mandizviza vanoti ichokwadi kuti vane dambudziko rekusabhadhara vanhu vari pamudyandi gere nenguva nokuti makanzuru ese zvavo emuZimbabwe haasi kubhadhara mari sezvaisimboita kare.
Dambudziko ratinaro nderekuti mamunisipariti vanoye mari yedu yakawanda ndosa katiru kundikana kubadara wanawewa ningu wapinda pamu chikatikele. That's the basic position. Marikana chumu ya chumpa kuma contributors. Under no more circumstances, that money we invest kutila mangwana. Kuti pension hii mali nuzo iwa mangwana. Not nice. So I can amaria invest on my buildings, for example, to know a marenta. To know invest a stock exchange. Stock exchange is known as a dividend. That is, can a company have declared a dividend? Now the capital appreciation. To get the $1 from a company, Saganaga $2. But the Mario in India supported my liability, which means with my code on the fund by my pensioners. So how it works is that my investor who total building, the current position is my building because they depress the business environment. But my building is very empty. If you look at this building, it's our building for modern house. If you have empty, 50%. Virtually, there are very few who are able to pay when they are rent for due on a month by month basis. So how it there's very little coming from my investment there. But that's no more circumstances. Can I watch my municipality if they are paying? Mariano Badare and Doya to consider say working capital head. You know, it's a capacity to consider Badara, my current picture. In the case of Sarah, I'm very little plow into investment. That's how it works. Mariri Kuya, we use that for current obligations.
Vamba ndishiza vanoti makanzuri emunyika ane mari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora uye kanzuri yeHarare yave nemakore mashanu isingabhadhari mari dzevanhu dzemujandigiri.
So when you are not getting in my current contribution, it means we start on a gap. My investment is the annual has to pay for Mazakanaga, where the major investment that we currently have in Onza, my steady income flows, my rentals. My rentals are actually one, they are subdued, they go to have a demand. Supply you more than demand. Actually, my tenants are asking about our time. So that's the basic problem that we are facing. But we must acknowledge the city of Harare of late has taken my effort to try to manage the situation. Because the major impact that I think is what I retire on, that's all. About 1,000, there was a special retirement. Where they retired on our way at 6 in 2014, that's when things started to go in the wrong direction, essentially. And we suddenly you've got about 1,000 people who required about 24 million, funding at 24 million, which was not in our bank, because they were very, very much behind in terms of their contribution to the fund. I would say maybe 4 or 5 years. I mean, a global number. I mean, it's public. It's in the public domain, which we are owed by my local authorities is close to 200 million. So I don't care for me. Harare and Buluwe being the major one, obviously they contribute more and they owe us more. So that's the fundamental problem at UNI. We pay, but we struggle to pay.
Vakafano bata chigaro chemukuru weInsurance Pensions Commission vaBless Moga Zengura vanoti ichokwadi kuti vashandi vari pamudyandigere havasi kutambira mari dzavo kubva kuLAPF. Vakazengura vanoti makambani anobata mari dzepensheni ane zvikwereti zvinodarika mazana matanhatu ane makumi matatu emamiriyoni emadhora iyo inofanirwa kunge ichipiwa vashandi vanenge vave pamudyandigere. Vari pamudyandigere ava vanoti vava kuda kusangana navamunangagwa kuitira dambudziko ravo rigadziriswe. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.